Masangano anorwira kodzero dzevanhu emasungu United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA nere Election Resource Center kana kuti ERC ari kunyunyutira bazi rinopa zvitupa kuti riri kupa vanhu 25 chete pazuva, izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazosarudza vatungamiri vanoda munguva yesarudzo. Masangano maviri aya akanyorera tsamba yenyunyuto kubazi rezvitupa mumasvingo achida kuti uwandu hwevanhu vari kupiwa zvitupa huwedzerwe pazuva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupi ravati vakanyora tsamba idzi vachida kuti bazi iri rigadze uwandu hwevanotora zvitupa pazuva.
Isu semura takanyora tsamba takabatana neERC ichienda kwaprovincial registrar tichinyunyuta nenhamba iri kupiwa vanhu maID. Only 25 people are being serviced a day. Saka tiri kuti nhamba iyi ishoma tichitarisa vanhu vasina maID zvakange zvichikonzereswa nekunge vanhu vari mulockdown mecovid. People didn't have access to documentation. Naizvozvo tiri kuti dai vawedzerawo manhambers iwayo kuitira kuti vanhu vakwanise kuregista. Tiri kutarisira kuti mumwe musi kuchaitawo mabyelections nekukasira. Tine mawadzi fuwanda kuvhoterwa makansela. Tinenge tichida kuti vanhu vaparticipate mumaelections iwayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reERC vaSolomon Bobosbun vanoti kupiwa kwezvitupa kuvanhu vashoma kuri kukanganisa kodzero dzevechidiki vanoda kunyoresa kuti vavhote kekutanga pasarudzo dzichaitwa munyika.
Kana takatarisa chinyunyuto chatakaisa kuna provincial registrar vemasvingo kunova ndoo kunotorwa magwaro anozoshandiswa pakuregista kuvhota, isu kwatiri tiri kutarisa kuti kana vana vachizoda kunoregista kuvhota kana vachida kuwana mimwe mikana inopiwa nebumbiro remutemo yenyika vanofanira kunge vari vanhu vanenge vakaregistwa munyika vachizivikanwa. Saka chitupa chinhu chakakosha. So kunonoka kuri kuitwa kupiwa magwaro aya nemaofices ekuaregistra zvinoita kuti basa iri rekuregistra vavhoti ridzokere kumashure. Tichitarisa zvekare kuti kana vachitora vatingati vanhu vashoma vashoma uwandu hwevanhu vashoma pazuva rega rega, saka zvinobva zvaomera vechidiki, zvinobva zvaita kuti mikana yavo yekunge vachipinda mune zvemaelections kana mune zvematongerwo enyika inge ichidzikira. Saka tinoona chiri chinhu chakashata chaizvo.
Mukuru webazi rezvitupa masvingo amai Stembeni Chitsa varamba kuudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yenyunyuto kubva kumura neERC vachiti tiite mubvunzo yese muzvinyorwa. Studio 7 yaita saizvozvo asi amai Chitsa havana kupindira panguva yekutepfenyura. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vadirekicharamba vanoti vakagadzirira kupinda musarudzo asi vanonyunyuta nenyaya yezvitupa zvishoma zviri kupuhwa vechidiki vanoda kuzovhota kekutanga muupenyu hwavo.
MDC Alliance vashoma province tinohwa kushushikana kuti sei kuzvitupa zvinonoka kupuwa vanhu zvitupa vachitora vanhu 20 voga pazuva asi kwakuva nemabyelection. Tinovanisa kuti izhira yekuti vanhu vedu vanofanira kuti vhotera isu especially vafana vadoko vafanira mukana kutora zvitupa kuti vandoisa kuvhota. Isu is not fair kuti toti yatinde kundotamba mutambo asi dzimwe timu dzisingapuwi nguva yekuti dzigadzire timu dzadzo dzitange vatambi dzisange zvitambiso. Tinovanisa zvakakosha kuti dai zvaibvira mabhesi rifukezi maids angopuwa anhu jekerere zvisina kuti kwaitoda vanhu 20 voga.
Vachitaura pamusangano wepolitibro yezanupf nezuro mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vakati bato ravo rinofanira kugadzira kuita sarudzo dzebyelections zvichitevera zvinodiwa nebumbiro remutemo ravo uye kutevedzera mitemo yeworld health organization. Zimbabwe electoral commission yakabvana kuitwa kwesarudzo dzebyelections ichiti yaityira kupararira chirwere checovid-19. Mumasvingo chete mune sarudzo dzeparamende mbiri kuchivi South uko kwakadzingwa vakila zivhu nebato ravo rezanupf uye kumwenezi East yaiva yajuzbi oma vakashaya gore rapera. Mudhorobha remasvingo mune mawadhi mana anofanira kuitwa sarudzo dzekutsiva makanzuro akadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kumatunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.